manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu, chivabvu 18, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chirongwa cheZimbabwe Electoral Commission, ZEC, chekuongorora gwaro remazita evavhoti kuitira kuona kana mazita avo arimo uye akanyorwa zvakanaka, chotarisirwa kutanga mangwana 19 chivabvu kusvika 29 chivabvu mumatunhu ose munyika. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti kupindira kweZimbabwe Electoral Commission ZEC musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ezvematongerwo enyika kunogona kuita kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena. Vanotengesera mumigwagwa yeHarare vanorwisana nemapurisa zvichitevera danho remapurisa rekuvabvisa pane imwe nzvimbo yavaitengesera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni inoona nezvesarudzo inoti veruzhinji vanokwanisa kutanga kunotarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kubva mangwana, ichiti vanga vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota musarudzo dzegore rino vanokwanisawo kunyoresa sevavhoti. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, amai Priscilla Chigumba, vati komisheni yavo yagadzirira zvakakwana kuti veruzhinji vaende kunotarisa mazita avo kuti arimo here mugwaro revavhoti kubva mangwana kusvika musi wa29 mwedzi uno. Vakakurudzira veruzhinji kuti vashandise mukana uyu kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino.
Gwaro rakanyorwa mazita eavo vachaenda kusarudzo, rinonzi provisional voters, richange ririko kumapolling station enyu ese amakanyorerwa pamavoter registration slip. Richange ririko, chinangwa chiri chekuti muende munotarisa kuti mazita enyu akanyorwa zvakanaka here. Zviperengo zvemazita ndizvozvo here zvakafanana nezviri pachitupa. Nekuti mukasaenda kunodongorera nekunotarisa nekunogutsikana nemanyorerwo emazita nekuziya polling station, kune zvinhu zviviri zvinoitika. Musi wesarudzo hamugone kuvhota kana mazita enyu asina kuringana zita riri pagwaro iri nezita riri pachitupa. Uyezve musi wekuenda kunovhota hapana munhu anozokwanisa kunge ariko achikubatsirai kuti mugadzirise. Saka kuti musazogumbuka kana kutadza kuti sarudzo yenyu yekusarudza mutungamiri wamunoda izoitika musi watinoenda kusarudzo, zvakakoshesesa kuti muende munhu wese akanyoresa kuti ari kuda kuenda kusarudzo. Zvakakosha kuti aende anotarisa azvionere kuti mazita akanyorwa zvakanaka here.
Amai Chigumba, vatiwo veruzhinji vanenge vawana zvakakanganiswa, dzingave nhamba dzechitupa, mazita avo kana nzvimbo dzavanoda kuvhotera, vane mukana wekugadzirisa panguva inenge ichiongororwa gwaro revavhoti.
Mukana zvakare kuti kune avo vari kuda kuti ndakambenge ndichigara kune imwe nzvimbo ndakachinja kwandaigara ndauda kuenda kuno, munogona kuita inonzi correction or transfer of polling station. Munenda zvakare ku polling station kwenyu ikoko mosvika mosvobvunza monzwa kuti pa registration center ndepapi moenda munounza futi zvinoratidza kero yenyu pamunogara munogona kushandura polling station yenyu kubva kuHarare kuenda kuBulawayo kuenda kwaMurewa kuenda kwaMutare chero kwamunoda nevakachata vakashandura mazita vakatora mazita evarume vavo munogona zvakare kuenda munoratidza kuti maane zvitupa zvitsva mazita enyu anochinjwa kana makambenge musati machata mazita anokwanisa futi zvakare kuti ashandurwe panguva ino yatarisana nayo saka kubva musi wa19 kusvika musi wa29 May ndopatichaita zvinhu zvakaita saizvozvo
Vatiwo pane rimwe gwaro rechipiri rine zvakakanganiswa mukunyoreswa kwaitwa vanhu sevavhoti ravari kudaidza kuti exclusionary list iro rine vanhu vanosvika zviuru gumi nechimwe vachiti veruzhinji vakanyoresa sevavhoti vakashaya mazita avo mugwaro rekutanga vanokwanisa zvakare kutarisa gwaro rechipiri vobva vagadzirisa zvakakanganiswa ingave mifananidzo kana mazita avo nezvimwe zvakadaro
ukariona risiri pakanyorwa mazita ivamo reva kuti pane chakakanganisika pakunyorwa kwemazita ako pamwe mufananidzo wako hauna kubuda zvakanaka pamwe nhamba dzechitupa dzakapesaniswa saka kune avo vataisa panonzi exclusion list vanosvika ndofunga gumi nerimwe chete rezviuru zvevanhu 11,000 basa ramunofanira kuita panguva iyoyi yemazuva gumi nerimwe chete yatavhura nderekuenda ukashaya zita rako pane mazita evamwe zita rako rinenge riri pane amwe mazita eavo vane zvavanofanira kugadzirisa panguva iyoyi yatavapa tinokurudzira zvikurusa kune avo vasati vaenda kunonyoresa kuti vanoda kuvhota mukana zvakare iwowo wekuti muende munonyoresa panzvimbo pe nzvimbo dzedu dzatagara tichinyoresa dzisingasviki 100 kana kuti zana tavhura nzvimbo dzekunonyoresa kuvhota dzinopfuura 2,000 kuitira kuti vaya vambenge vachitaura vachiti mitsetse yacho iri kurebesa hatisi kuwana mukana vamwe vanga vari kumabasa izvozvi zuva ramangwana nezuva remugove ratopinda muzuva resvondo vazhinji havaendi kumabasa torai mukana iwoyu munotarisa mukana wenyu mukana wamapiwa nebumbure renyu remutemo mukana wamapiwa nesangano renyu rinoona nezvesarudzo rinonzi Zimbabwe Electoral Commission tinokukurudzirai vabereki torai mukana uyu hatizoda kukuonai makamira makabata godzi musi wekuenda kusarudzo muchiti zita rangu ndarishaya kana kuti ndanzi zita riri pachitupa nezita riri pavoters roll zvakasiyana hauzokwanisi kuzoti usarudze mutungamiri waunoda tinoda kuti mugutsikane nesiwo tigutsikane imi mugoenda munosarudza mutungamiri wamunoda isi tigofarawo kuti takagona basa ratakazvipira
amai chigumba vazivisawo zvakare kuti vatori venhau pamwe nevanomirira masangano akaongorora chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti havachasungirwa kubhadhara mari dzekunyoresa patsva kuti vaongorore kuongororwa kwegwaro revavhoti kuri kutanga mangwana uku vati vakaongorora kunyoreswa kwevavhoti vanosungirwa kubhadhara madhora maviri chete emari ichashandiswa kugadzira makadhi matsva kwete mari yakatarwa nezek kunzi ibhadharwe nevatori venhau pamwe nevemasangano akazvimiririra pakuongorora gwaro revavhoti vakange vasina kumbenge vakanyoresa pakutanga ndivo vachange vachisungirwa kubhadhara mari yakatarwa nezek iyo yanga ichigunun'unwa nayo nevatori venhau pamwe nevemasangano aya kuti yakawandisa amai chigumba vati pachapera chirongwa chekutarisa mazita kuti arimo here mugwaro revavhoti kana kuti voters roll ndipo pachagadzirwa gwaro revavhoti rizere mutungamiri wenyika wozotara zuva richaitwa sarudzo zvichakadai mapato ose zvematongerwo enyika akurudzira veruzhinji kuti vaende kunotarisa mazita avo mugwaro revavhoti kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Mutauriri wedare reNational Assembly Advocate Jacob Mudenda vanoti makakatanwa nekunyunyuta kuri kuita vanhu musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ezvematongerwo enyika musarudzo anoburitsa pachena kuti Zimbabwe Electoral Commission inofanira kuva nechekuita nesarudzo dzemapato aya kuti dzifambe zvakanaka Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neve Elections Resource Center ERC pamusoro pesarudzo dzegore rino, Advocate Mudenda vati primary elections ndiwo anoburisa vanozokwikwidza musarudzo dzenyika, uye kana akasafamba zvakanaka sarudzo hadzigoni kuitwa zvakajeka kana maprimary asina kuitwawo pajekerere.
Maprimary elections ndiwo anotipa macandidates anopinda mukansera, mump, uyezve kuita president. Saka ndiwo pane nyaya ipapo. Saka ndofunga tinofanira kuchinja mutemo uyoyo kuti zeki itarise maprimary elections kuitira kuti afambe zvakanaka mukusarudza vamiriri vevanhu.
Vamudenda vatiwo masangano anotya kudyiwa musarudzo ndiwo anowanzochema-chema sarudzo dzisati dzaitwa.
Ngavamirire maelections aitwe vogotaura zvavanoda kutaura, asi kutangisa kuchema maelections asati aitwa, kwakuchema rufu usati wapinda pamusha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu rapinda musangano uyu vaTrust Mahanda vaudza Studio 7 kuti pfungwa yavamudenda yakanaka chose, asi zvinonetsa kuti zeki ikwanise kuitisa sarudzo dzemapato ese munyika nekuda kwekuwanda kwaakaita.
Tikuona sekuti zeki haigone kuzozviita, nekuti kana tiine mapolitical parties anosvika maybe zviuru kuti vazoenda paward level yega yega vachiona kuti kansela avhoterwawo ndiani at primary level, zvinonetsa havagone kuzozviita izvozvo panyika yose. Vari kutotadza kuita zvenyika yose kuzoti mapolitical parties zvirongonyuka-nyuka, zvinozovanesa.
Vamaanda vatiwo zeki inofanira kuramba yakazvimirira kwete kupindira munyaya dzesarudzo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vamaanda vati chiri kukonzera mutauro mumapato ezvematongerwo enyika inyaya yekuti haana mitemo yakajeka yekuita sarudzo dzavo.
Panofanira kuitwa mutemo, tomboti isusu code of conduct yemapolitical parties inogadzirwawo through kubatsirana nezeki pachezvayo kugadzira mutemo iwo, maregulations kana kuti yatingati code of conduct inotaura kuti mapolitical parties vanofanirwa kunge vachiita chii pavanosarudzana iyo pachavo, kuti zvisimudzire yatinoti isusu internal democracy kana kuti utongi hwejekerere hwemubato rega rega.
Mukuru weERC vatawanda Chimini vati vanobvumirana navamudenda kuti sarudzo dzemapato dzinofanira kuitwa zvakajeka kuti sarudzo dzenyika dziitwewo zvakanaka. Vachimini vanoti sangano ravo rinoda chose kunge richiongorora sarudzo dzemaprimary emapato ezvematongerwo enyika, asi hapana hwaro kana mutemo wekuti vaite izvi vakachengetedzwa.
Tiri kuona paine basa guru rinofanira kuitwa kuitira kuti maprimary elections anga achibuda zvakanaka. Hatingati maelections enyika ndiwo achabuda zvakanaka tisina kuongorora kuti vanhu vacho vachazonokwikwidza pamasarudzo dzenyika vambopinda sei kuti vakwikwidze. Saka ndiyo yatinoti environment yesarudzo iyoyo. Zviri kutoitika maprimary elections zvinhu zviri kuto yatingati pachirungu defining what will happen in the next election.
Vachimini vanoti mapato ezvematongerwo enyika haadi kuongororwa kuti anofambisa sei sarudzo dzavo dzekutsvaga vachaamiririra. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumapato makuru munyika ezanupf neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, umo mamuka mutauro nekuda kwenyaya yemaprimary. MuZANUPF vazhinji vakasara vakatsamwa uye vari kugunun'una nemafambisirwo akaitwa sarudzo idzi, vachiti pakaitwa chizivano nechikiribidi. Nhengo dzeMDC dzinoti hazvina kujeka kuti sarudzo idzi dzichafamba sei. MDC inotarisirwa kuita sarudzo dzemaprimary mangwana mugovera pamwe nemusi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanotengesera mumigwagwa yeHarare varwisana nemapurisa eZimbabwe Republic Police zvichitevera danho remapurisa rekubvisa vanhu vanosvika mazana matanhatu vaitengesera pamusika wakatarisana nekamba yeHarare Central Police Station. Mapurisa anonzi akati uwandu hwevanhu panzvimbo iyi hwaive hwava kukonzera kusagadzikana uye kukanganisa basa remapurisa muguta. Mutauriri wemapurisa Amai Charity Charamba vakaburitsawo gwaro nezuro rinotaridza pamire mapurisa pamusoro pedanho raari kutora. Mukuzoya nezvenyaya iyi tabata mutungamiriri werimwe remasangano evanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Association Union of Zimbabwe vaStan Zvorwadza.
Zvaitika panzvimbo iyeye iprivate yard inenge iye ARC ne council and private yard iroyo aisi property ya ploti sisu i property ikungoli pa ya kangoti jekirele pa yungo nzimuna ano kuna kuno shandira ende mapulisa wariku saita iyo kuti pare dambu ziko rekuti paita ma security issues asio mazenda wariku saito futi dambu ziko kuti ma wani wariku wabisa hawa wabisa pasina notice
izo mari dzanga dzichibhadharwa nevanga vachitengesa ava dzanga dzichipiwa ani dzadzichisvitswa kuna ani
mari dzanga dzichibhadharwa sema rentals isisu atizive kuti dzaenda kunani nokuti this is a private piece of land inoitwa owned either ne ZRP kana kune City of Harare and iri private yanga iri kapa ke ZRP zvichida kana kuti zvichida kureva kuti inogona vaitori kapa ke ZRP.
Urongwa hwenyu sesangano zvino hwava hupi maererano nezvaitika zvose izvo?
Sesangano isisu tirikuita ma efforts kuti tikurukure ne ZRP tionesane kuti zvaitika izvi vazviitirei chaizvo uyezve vari kuti toitei kuti pagadzirise saka this effort yatiruda kutiite ne ZRP tiri kuiita kuti tikwanise kutsvaga a common ground kuti as we move forward zvinhu zvakadai zvisaitike mangwana.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano revanotengesa reNational Vendors Association Union of Zimbabwe Navus vaStenjorwadza vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization WHO razivisa kuburikidza negwaro ravaburitsa nhasi kuti vave kusimudzira ongororo yenjodzi yeutano kubva kuchirwere cheEbola charova Democratic Republic of Congo kubva padanho repamusoro kuenda pamusorosoro munyika iyi. Zuva guru raPrince Harry vekuBritain namuzare Meghan Markle vekuAmerica rave pedyo nekusvika rekuti vaviri ava varoorane nemugovera muguta reWindsor riri kunze kweLondon. Nengo dzesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe nhasi dzashanda dzakapfeka mbatya tsvuku senzira yekuratidzira kunyunyuta kwadzo nekusateererwa kwadzinoti dziri kuitwa nehurumende pazvichemo zvevarairidzi. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sangano ravo riri mubishi kuita misangano nenhengo dzavo kuitira kuti kana hurumende ikaramba isingateereri zvichemo zvavo vagombomira mabasa kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMasaraure kuti tinzwe zviri kurongwa nesangano ravo.
Tinofara zvara nhasi ratati Red Friday maticha ekumaruwa machinji aparticipate kukaitwa madiscussion forum akawanda achisimbisana kuti vava nezivo remalabor rights avo nemanyowo yedu yatakagadzira training ngechishandiswa nhasi yatenderera nyika yose. Tinofara maticha ari geared for action and nhasi tatisingoti kungominimiza cooperation, vamwe vanenge vachiitawo mashitini, vamwe vachingotsvagawo zvikodzero zvenguva siri pabasa. Saka tikuona momentum yedu iri kubuilda zvakanaka tichienda kumberi uku.
Pari zvino imimi nehurumende makasirana pakuti chii?
Hurumende yakaenda kuboka reapechi kuNJNC vakanosiya kwachiti vanokwanisa kuti pa 15% increment. 15% salary increment inoreva kuita $42 kune munhu anga achitambira $280. Inovezve mari inoramba iri shoma shoma tichitarisa pane poverty bottom line yedu yava kusvika ku$720.
Muri kushanda mese namamwe masangano evadzidzisi here?
Hatikunganyoda kufollowa zvavari kutaura nezvazvo nekuti tiri kuona kuti zvingatidyire mwaka wakawanda. Isu tiri pafokasi pakumobhilaiza maticha not only pamembers edu asi maticha ese anoya ari grieved. Zvinozwa vachitaura zvakasiyana siyana kune vamwe vanozviti vanomirira maticha asi vachitotaura vakamirira hurumende zviona vamwe. Saka taona kuti tingadyirwe nguva tikada kuramba tichingotandanisana navo kunzwa kuti vafungei nhasi vachafungei mangwana.
Avo vange vari vanotungamirira sangano reAmalgamated Rural Teachers of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari pamwe nevemabhizimusi vekuBirchnoff Bridge kudunhu reBohera South kumaNekaland vari kunyunyuta nekushaya budiriro kwenzvimbo yavo kunyange hazvo vachiti vari kubhadhara mari dzemitero kukanzuru yavo. Vagari ava vanoti vava nechisungo chekuti vasabvisa mari dzemutero kudzamara vagutsikana nezvavari kuitirwa nekanzuru. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya iyi.
Vagari ava vanoti kubva pakatarwa kuti Bishnaf Bridge yave imwe dzenzvimbo dzichange dziri kuzosimudzirwa kuita madhorobha maduku makore anoda kupfuura makumi maviri adarika, hapana chinobatika pabudiriro chakaitwa nekanzuru. Venharaunda iyi vanoti Bishnaf Bridge pamwe chete nemurabinda growth point zvakatangirana pamwe chete pakupiwa chidano chekuti zvive mizinda yebudiriro kumaruwa, asi Bishnaf growth point yakasarira kwazvo. Amai Mesaize Mutsveta, mumiriri wevanamuzvina bhizinesi paBishnaf Growth Point, vanoti kunyangwe vachiziva kuti nzvimbo yavo yakatangwa kudomwa kuti ichange ichizova ichisimukira, hapana chiri kufamba, asi uko ivo vachibvisa mari kukanzuru yavo yeBuyera Rural District Council.
Sevanhu vemuno muBishnaf Growth Point takasungwa necouncil nendaa yeGrowth Point ino kuti tinoda madevelopment levy. But madhokodheya leva achona anoshande chimuno muri mudondo. Mari dzedu muno mhandora mari dzedu muno vanyodzishandisa kwamurambinda izvi zvikurambinda yaataund but murambinda isekendi pamagrowth point.
Muzvina business ava vanoti nekuda kwenyunyuto dzevagari varovera mwoyo kudombo kuti vave kumbomira kubvisa mari dzemitero kukanzuru yavo. Amai ava vanoti paifanirwa kunge paine musika wemabhazi, hapana kana nechimbuzi chekuti vanhu vazvibatsire, asi kanzuru iri kungovabvisisa mari kwemakore nemakore.
Hatibhadhari kusvika vauya vatiitira zvetinoda muno muBirchnoff Bridge.
VaFrancis Magaa ndivo sachigaro wevagari vekuBirchnoff Bridge Growth Point. VaMagaa vanoti vanogarochema nekanzuru yavo pamusoro pekusarira kuri kuita nharaunda yavo mune zvebudiriro. VaMagaa vanoti musika wange wovakwa nekanzuru yavo wakaregwa makore gumi apfuura pasina chikonzero chakapiwa, asi vagari nevemabhizinesi vachibvisa mari mwedzi wega wega. Vanoti mugwagwa unobva paBirchnoff wakananga kwamurambinda haugadziriswe nenguva, izvo zvinoita kuti usafambike, uye chikoro chekanzuru cheBirchnoff Bridge Primary hachina makamuri ekudzidzira akakwana. Vemabhizinesi vanotarisirwa kubvisa madhora zana nemakumi maviri pagore, vane misha muGrowth Point vachibvisawo madhora makumi matanhatu. Vazodai chamutsa mumwe wemugari vekuBirchnoff. Vachamutsa vanochema nerekuti nzvimbo yavo haina migwagwa yetara zvichienzaniswa neyave kwamurambinda, uye hakuna magetsi emumigwagwa kanawo matower lights anoita kuti vakwanise kufamba usiku uye kuderedza njodzi dzekubatwa kwiyo kana kubhinywa. kanzuru iyi iri kuyambira zvakare vane masitendi munzvimbo iyi ayo asiri kusimudzirwa kana kuvakwa kuti vachazvatorerwa achitengeserwa vamwe vari kuda zvavo kuvaka nenguva. Studio 7 haina kwanisa kutaura namudzviti webhuira vaChristmas Visa sezvo vanzi vange vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 kuBechnaf Bridge, Bwera South, ndini Lloyd Moyo.
Kurawa kwemhuka zvisiri pamutemo kuri kuramba kuchiwedzera zvinotyisa. Mhuka idzi hadzisiri kurawa nevanhuwo zvavo asi nevanhu vane zvombo zvehondo vakarongeka zvakadzama uye vachishanda nemasangano ematsotsi anodzidzana pasi pose. Kura mhuka zvisiri pamutemo uku kuri kuunzira matsotsi aya mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora asi zvichikonzera kutsakatika zvachose kwendudzi zhinji dzemhuka. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvemitemo yezvinodhaka vaRichard Glenn vanoti mabasa evanhu ava ari kudzorera sure kubudirira kwenyika mune zveupfumi, kuchikanganisa kushanda kwemitemo uye kuchigona kudenha hondo kana kusagadzikana kwenyika. Naizvozvo hurumende yeAmerica yaisa nyaya yokumisa kuurawa nekutengeswa kwemhuka zvinokosha pamusoro pezvinangwa zvayo. VaGlenn vanotizve kana tikatarisisa tinoona kuti kuurawa nekutengeswa mhuka zvisiri pamutemo hakuna kunyanya kusiyana nedzimwe mhosva dziri kuparwa. Naizvozvo bazi rinoona nezvemitemo yezvinodhaka kana kuti Bureau of International Narcotics and Law Enforcement iro rine makore mazhinji richiita basa iri ribatsire nokushandisa nzira dzaro mukurwisana nematsotsi aya nokuchengetedza mhuka. Vanopamisira zvevachiti zvikwata zvematsotsi zvinofamba munyika dzose pamadiro vachitengesa mhuka kana zvinotorwa pamhuka dzaurava zvisiri pamutemo. VaGlenn vanoti kana matsotsi aya akashaya pokutengesera zvinhu zvavo mune imwe nyika asi vachikwanisa kutengesa mune imwe nyikazve zvinotitadzisa kuvamisa. America neshamwari dzayo muAfrica, kuAsia neLatin America vari kushanda vose mukuvhima, kubata nekusunga mhondi idzi. VaGlenn vanoti hurumende yeAmerica icharamba ichitungamira mukuedza kumisa kuurawa kana kutengeswa kwenzou, zvipembere nedzimwe mhuka dzave kushomeka. Vanoti America yakamirira kushanda nedzimwe nyika dzepasi pose mukurwisa vanhu ava. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Chanonoka Wande.
Murayiridzi mutsva weDynamos Big Zuze apiwa mukana wekuratidza kuti kukunda kwakaita Bulawayo Chiefs sondo rakapera harisi rakire munhu achangotanga basa. Tinzwe nyaya iyi kubva kuna Michael Kariati.
Kunyange hazvo Zuze akakunda mumutambo wake wekutanga mushure mekunge atora basa kubva kuna Lloyd Mutasa, vateveri veDynamos havasi kugutsikana nezvakaitika vachiti ivo kukunda uku raive raki remunhu achangotanga basa. Asi Zuze atambidzwa mukana wekurakidza kuti iri harisi raki uye zvekuti ane ruzivo rwekutora basa iri kwenguva refu apo chikwata chake chiri kupinda munhandare nesvondo pachiri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Zuze haana mbiri kana nhoroondo yakasimba munyaya dzeuraridzi, asi kurova kwake kugona kunenge kudada nesvondo kunogona kuita kuti asimuke nekuonekwa. Muteveri weDynamos vaMhodzi Zambezi vanoti iyi ndiyo nguva yaZuze yekuratidza zvaakapakatira.
Bhigi Zuze apa haana mbiri ainayo, asi ipapa tikutarisa kudai arwa FC Platinum mbiri yake inobva yafamba.
Asi Zuze ane mutoro wakaoma sezvo chikwata chaNorman Mapeza chiri kuziva kuti kudonedza mapoints mumutambo uyu nekukunda kwengezi Platinum Stars iyo iri pamusha neBlue City kunovasiya vari pakaoma mukuedza kudzivirira mukombe wavo. Pari zvino FC Platinum yakasiyiwa nengezi nemapoints mashanu mutambo pakati peDimbare nekugona kunenge kudada.
Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tichange tichikurukura nezvekuparurwa kwechirongwa chekuongororwa kwevoters roll kubva mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha kana kupinda muchirongwa, titumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwawo nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro, ndine Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda bakufi.